manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero enyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibva novokuzvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kubatana.
Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvirevi kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane.
Asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Imwe nyaya ichangobuda pari zvino, muzvare Mary Mubayiwa vanosungwa vachibva vaendeswa kuJerry rekuchikorobhi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vachinamatirira matambudziko akatarisana nenyika, ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzirawo kuti pave nekubatana pakati pevemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vemakereke ari pasi pesangano reZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munhandare yeNational Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose yakatarisana nawo apere. Vachitaura pachitiko ichi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika.
Tingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe. Apo matipavo dzidziso yokuti koisuvo vematongero enyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kuti batane tisatsvaga kuraibva novokuzvi.
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navamunangagwa.
Tizivewo kuti nyangwe tine zvinonetsawo munyika yedu hatizivika yoga inonetseka. Tinotova nezvizhinji zvatofanira kuonga kuti takakomborerwa naMwari. Infekti ngatimbomberere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukakanochi. Ngatimbomberere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokuga pachingoreverana kunyenge dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa. Isu pachedu tofanira kuti tiungane titarisane pamwe chete nyangwe tine zvakasiyana titaudzane sezvatotungamirwa naPurezidendi tigone kuenda mberi nokubudirisa nyika yedu.
Reverend Abel Sande, vecheche Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano ndatora mashoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasarekerana
hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka, vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwaDiabolos pachurch hazvive kuti hamuvhangeri. Saka kuenda kwavamunangagwa pamusangano wedzisvondo hazvireve kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazira andinoita ini ini handida kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirawo vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupema chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasending in the not joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kushamisika zvikuru kunzwa vemachechi vachikurudzira kuti vezvematongerwo enyika vabatane, asi ivo vemachechi vachikoka bato rimwe chete kumisangano inenge ichitaura zvinhu zvinobata nyika. Mutauriro waChamisa Dr. Ngulele Kosibanda vanoti vachamisa havana kukokwa kumusangano uyu.
Tumuziva kuti kune musangano wemachechi, tirikuziva kuti kune musangano wanga wachitanga ndowezanupf washandiswa mazvupwa kanzi zvikurisa kutakura vanhu vachibakananga kuHarare. Saka ndozvatangoziva, hapana chatanga taudzwa kuti pane machechi ari kuita izvozvo, kuti machechi acho ndeapi.
Vemachechi ava vanga vachikurudzira kuti munyika muve nekubatana uyezve vezvematongerwo enyika vange vachishanda pamwe chete. Munoti kudii nemashoko avari kutaura?
Munoziva kuti vamugabe chaivo mavhiki mashomanei vasati vabviswa mumasimba vaigonawo kuita basi vanhu vachivaisa mumastadium vachiita hanzi vanhu vedu vanoda kuti titevere kana kuti paitwe zvinhu zvinoda vamugabe. Saka handizivi kuti vamunangagwa nevavo vanozvindiri vamachechi vari kuita izvozvi zvavari kuita vachitaura izvozvo vasina kutaura nevamwe. Vanofunga kuti izvo zvavo zvichafamba sei uye zvinogona kubudirira sei pasina kuwirirana nekutaurana pakati pevagari kana kuti vana vemuZimbabwe. President Chamisa vakataura ivo mazuva mashomanena apfuura vari paSouth Africa kuti aiwa kaisu takati tinoda kuti tiite dialogue, national dialogue, kana kutaurana pakati pevana vemuZimbabwe a chance isati tatarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa nyika. Saka tinoshamiswa zvikuru saa kuti pane vari kuti ngapaite kutaurana pakati pevana vezimbabwe vasingatevedzeri zviri kutaurana President Chamisa uye vasingadi kuti paite kutaurana pakati pevana vezimbabwe.
Semaonero enyu sei vachamisa vasina kukokwa kugungano iri?
Tinofunga kuti gungano iri harina kukodzera kuti gungano remachechi rinenge gungano zvaro ranga riri rezano rakangopuwa zita rekuti nderemachechi. Tinoziva kuti machechi emuZimbabwe ari very responsible, anoziva kuti hafani kutora masides uye vanogara vachishanda zvikurusa kuti vaunze vana vemuZimbabwe pamwe chete.
Dai vachamisa vakokwa kuurongwa hwaitika nhasi kuNational Sports Stadium uhu vanga vachienda here?
President Chamisa anova munhu anoda kuti paite kutaurirana, vanotora mukana yese nekuti kana paita nguva yekuti vana vemuZimbabwe vasangane vataurirane vari kuti ivo kana iri jeni ndalo kana kuti kutarusana kusiri kwekutamba vanobatikana nazvo vachiita izvo.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo apo aida kutora vana vavo. Muzvare Mubayiwa vamiswa pamberi pedare nhasi asi vabva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvare Mubayiwa vataura enyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata baba vavo va Keni Mubayiwa kuti tinzwe zvaitika.
Iyo vari kuti Sikira pira mzuchipi. Kwa waka enda kusipurukuru wana. Anakuja na niti, niti, harukuti ya wakangu wakata za kuja na saka niti, harukuti ndakaruwa. Aruwa, ndugu wa anu mangara. A mangara, mshirika mahu mangara, ya waka ndukoti, niti ya mangara, ndukuti ya ndako police station kwa jino si. Ndangu onzi, mta mangara, ndaruwa muna, ndakuruwa muna. Ndugu wa ranzi, sakara maja, mnaguruwa muna, ndukuti ya ndako koti. Ndugu wa kwanzi, kwa ndako koti nasa. Ndipo vafika mimi wakatai wa inani ya kuruwa mtu. Uya kandakaro wa ndi mtu ura udoto wa wato. Kana apana chukua ya doro ni agaroa. Asi mbusika mbuji. Ija zo upuwa kia wajiti hanzi. Mno wabwa wajima wabuku teo. Tengu watani.
Saka kutawara kuno muzare mbayi wa varimu usungwa.
Watu variyo. Ano chukuru kisine ukuza.
Kuvanga vasi na kumiriwe rene magweta.
Katina biati zintetu.
Saka magweta pane zvapikisa here pamberi pemutongi wedare.
Ati apikisa zvakanyanya kuti kumuna anakurowa anakuti. Saka ende taika munhu mukana kuti agotoma zvakari panze. Pati vakatai. Ende avhuma kuti it's not something serious. Pati kungoti ngagare mukati. Ndiwa sina unjisa uti kanda zini 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 siri ya sikuwa mkata agarive agiyanku mbisa.
Se mubereki muruku nzwa sei pama batiru wargit kwa mganasika na wenye?
Mwuru aa, sina wadza batu kana wafuza chepita tino mwura bakitimwe dozo tino kwa nifo ungo onoti kwa mchaka wanotimili ya ere kwa hiyo apana chati mwono 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 tino mwono siya mwura wacho kana wakitia mwura waone mwono Janaka.
Ao vanga vari vake ni mubaiwa, baba va muzare meri mubaiwa, vachitaura vari parunare, vari muharare. Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakabva kuChina vari mundege imwe chete uye mumwe munhu ari kufungidzirwa kuti ane coronavirus. Ari kuongororwa ari kuBotswana. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuti coronavirus yauraya vanhu vanodarika mazana maviri negumi nevatatu muChina yave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose. Blessing Zulu Studio 7 abata vaMoyo kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe.
Saka sumuka kubva kuChina ikayapfuura neVictoria Falls nekwandiriko kuno kuchibva yaburutsa vanhu vatatu kubva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaiterera vakazonoburutsa vanhu ikoko kuBotswana. Pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa saka vakamuisa muquarantine ikoko izvozvo zvatiri kutaura ari muquarantine ari muisolation. Saka vari kumirira mari kwavapake vakatorwa ropa kuti vaone kuti mwiri wake uri kupisa nemhosva yecoronavirus here kana kuti kwete. Saka ndo zvakamirirwa izvozvo. Saka ichiwo kuno takabvunza kuti vanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here. Tati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo. Saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa nana chiremba vedu. Masikati ano ndatoona vana chiremba vangu vachivatarisa. Saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihoho coronavirus isina kunaka unaomira zvakanaka.
Asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi?
Nezvinezvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221. 82 vacho vakapinda nekuVictoria Falls. Saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteerekwa zuva nezuva vanhu vachionekwa kunzi vakamira zvakanaka here vava kupisa muviri here kana kuti kwete ndo zviri kuitwa ndobasa ratiri kuita here.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura nezuro mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvenyika dzinoti Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen neSomalia kupinda muAmerica. Pamusoro pezvo vaTrump vakadzikawo mutembo unorambidza kupihwa kwemavhiza ekupinda muAmerica kunze kwenyika munyika dzinoti Burma, Eritrea, Kazakhstan neNigeria. VaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvekuTanzania neSudan kupinda muchirongwa cheVisa Lottery. Muzinda weWhite House unoti vaTrump vakashandisa chikamu chemutemo weImmigration and Nationality Act, Section 212, Subsection F, uyo unovapa masimba ekurambidza vanhu kupinda muAmerica senzira yekuchengetedza zvakanaka upenyu hwezvizvarwa zvemuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda avo vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere charura pasi rose checoronavirus. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Sibanda, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata ikoko.
Inini ndinogara kuBeijing. Ndine organization inonzi Appreciate Africa Network inosimudzira Africa. Munoziva vanhu kazhinji vanowadzosoropodza Africa, vanoti Africa tine zvirwere, tina mari, tina kudzidza. Saka organization yangu ndakaitanga kudzidzisa vanhu vekuno rimwe divi reAfrica ravasingaratidzwe mumapepa, rimwe divi reAfrica ravasingazive, because ivo picture yeAfrica yavainayo ndevana vai vanenge vane tunhunzi mumhino, vana vari malnutritions vasina chikafu nemhuka. Saka kwavari ndo zvaunofunga. Saka mabatira vanozoita maAfricans ndeaya yekuti muri vanhu vakabva kunhamo.
Sei makafunga kutanga sangano iri?
Organization ndakaitanga kuti ndivadzidzise kuti aiwa Africa yamuri kuona iyi haisiriyo Africa. Africa tine zvakadai, tine zvakadai. So ndo zvinhu zvandinoita kunoko for Africa, but ndinozoitawo maprograms o anobatawo madzimai. Ndine inonzi Single Moms Guild, inozana mai vasina varume. Kazhinji kacho futi kacommunity kanotarisirwawo pasi, because vanhu kadzonzi single mom vamwe vanenge vachifunga kuti wakarambwa nemurume kana kuti ndiuri wrong. Society vane kanzira kavanokutarisira nako. Saka ndinoshanda kubetsera madzimai ayayo masingle mom kuti vasangane titaure nezvekuti how can we help each other, kudzidzisa vana vedu nekuzvichengetedzawo nekuitawo mabhizinesi. And ndinoitawo futi plus size modeling kunoku.
Makafunga sei izvi?
I'm a plus size myself. Moze yakucho kugara munyika munomu vanhu vese they are kinda small. Saka kana uri munhu muhombe unengosvitoonekwawo futi kunge pamwe unodyisa stereki kana kuti hau exercise kana kuti une nungo, ndo zvavanenge vachitaura. Saka zvinoita futi kuti vanhu vazhinji vakati futei vade kunwa mapiritsi, vade kuzvicheka maincidence hobo evanhu vanenge vachitraya kuslima. Ndakatanga Miss Plus Size International yekuti kukuradza madzimai kuti vave proud nezvavari. Not kuti tiri kupromota kuti ngavafute, but kuti ngava appreciate kuti ndo zvavari. Saka we do ma contests contest, Miss Class Size Beauty Contest. Tinoita ndima counseling sessions ekuti madzimai afarire the way they look. Kana kutovadzidzisa kutopfeka chaidzo hembe dzinofambirana nemiviri yavo. Kana tiri kuno kufuti hembe idzodzo dzinotonetsa kuwana dzevanhu vahombe. So ndinototsayawo kubetsera vanhu vari big kutsvagawo size dzavo kunoku. Basically mostly mama events, my high teas, my events for Zimbabwe nights, pama side ndinoita to my events to my.
Saka vanenge vachida kukubata iyi vachinzwawo nemamwe mabasa amuri kubata vanokuwana ikupi?
Ndine website yangu is www.appreciateafricanetwork.com. Saka pa website ipapo pane maprograms ose andinoita oimwanana kangano chinoita Pride of Africa Awards. We give my awards to my Africans arimu Asia Pacific. Like I said before, kuti vana vanyanyoziya zvakawandisa nezvema Africans. Vanongofunga kuti vamwe tiri mbavha, tinoita madragi, tinongodzidzisa avazivi kuti kune zvimwe zvinhu zvinotoitwa nema Africans, ma business, vamwe vari madoctor ari kutoshanda muno and stuff. So tinoita Pride of Africa Asia Awards every year, Asia Pacific. To try and promote my Africans arimuno kuti vanhu kuno vaone zviri kuitwawo nema Africans arikugara muno muAsia.
Pane zvimwe here zvitsva zvamuri kuronga irogore rino?
Ndiri kuita inonzi Refugee Recognition Awards. It's going to be the first one. Mozera futi ndana kutarisa marefugees, kune marefugees akawanda kuHong Kong maAfricans. Badi vanhuwo futi vanenge vachivatarisira pasi havasi kuziva kuti vari kuitei vari kuvaona kunge burden for the economy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere checoronavirus chanetsa pasi rose. Kunge magamu inesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvinotochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka rekusangana nenyanzvi mune zvekurima va Josh Zinzombe, avo vanoshandawo zvakare nekambani ye Green Farms iyo inodzidzisa varimi nzira dzekurima nadzo dzine hungwaru dzakasiyana siyana. VaZinzombe, taurai kuti zvii zvamunoita nekuti ndinogona kuzotaura nepasipo.
Ndinoshanda nekambani yedu inonzi Green Farms. Tinobatsira varimi muzvirimwa zvavo kunyanya tichinyatsotarisa nhaurwa yehorticulture. Tine magreenhouse muno munzvimbo yeHarare nevamukuta nenyika yedu. Tinorima zvakare, tine munda kushamba A2 farm, minda yakapuwa varimi vatsva.
VaZinzombe, tiri kuona kuti nyika iri kuramba ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura. Zvinhu zviri kuita kuti nyika inge ichidzikirawo munyaya dzegoho idzi. Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi mune zvekurima?
Shuwa mashoko ima kukutu. Nao yekurima chini chaka kosha. Tatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chihafu. Inofana nge mvura. Na hizo zo ituku kudzira warimi wakawanda kutu washandise mande ino zi drip irrigation. Mande drip irrigation mvura shoma shoma inenge chenda pa jindi. Nekana kira kuti hizo ni mrimi. Kana hini mvura shoma. Anu kwanza urima zurimuwa zake shakawanda. Ndawa mvura inenge chenda pa jindi. And also mawizi kana kuti sora. Hariwande umundi. Tukwati basare mwini meringi rishomu. Uyezi, tani zine mande zine zima water harvesting. Kana uti kukurudza mvura, kuyunga nizo, chisa wakatingi. Kana uti asa, muno mZimbabwe, vikira todarika isi, kana uti mafisa, irima tatu, mvoya ngechina ya zwa nizwa. Asichungura suka ichi enda. Saka, kukuru zira uti warimi wakaita matengi, mduzi ni mZimbabwe, wakaita matengi, ya mZimbabwe, peka siyana siyana. Pani mbashini ya mvura, pia, wisa mbakata mvura, tina matengi. So zaidi waitengu ya karibu. Asi hili kwenye mando footing na kuna ushen sabanga mwaru marisipa wewe. Kutuora plastik. Singe so adneta patita fish farming tepe. Kutuora plastik. Ngochira kumbara wara kakura kana 20 meters by 20 meters. wotora maplastic ye black anezi black sheeting ye inenge ina above 200 microns kuda kuti kukora kwacho woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo asi anowachovha nguva yakareba nekuti wakada kutarisa kuti mvura inopinda mupondiro rinenge ragadzirwa 20 meters by 20 meters maybe pasi pamwe richienda about 5 meters imvura yakawanda inenge yachengetedzwa panzvimbo diki diki then wazongoisa shedi kuti ndiridzise yavanoti pachirungu evaporation muno ivhu redu ivhu rakanaka chaizvo rasiyana nedzimwe nyika nekuti makada kutarisa nyika dzakaita sana Israel dzedzia havana ivhu rakanaka havana mvura mvura yavo iri very salty asi vari kurima zvine pamusoro isusu muno mvura tinayo nguva nenguva asi ngotiingira kuhazvita zvatambokurukura zviya ivhu redu rakanaka maclimate conditions atinawo akanaka muno muno munyika yezimbabwe saka tinonyanya kukurudzira vakawanda especially vechidiki vachine simba rakakosa tinonyanya kuvakurudzira kuti ngavaende pavhu nzvimbo duku duku ngatitarisei nzvimbo yakaita se 220 meters kana tichitaura 220 meters tichitaura 20 by 10 20 by 10 inokwanisa kubudisira gore mavegetables nekuti anokwanisa kutengesa wiki newiki achimupa kana $500 mavegetable but 10 by 20 nzvimbo inokwanisa kungokwana imba saka haisi nyaya yekuti munhu atimba akakurisa but kutanga nepadiki ipapo pachikusumudzira padiki padiki padiki
vakawanda muzimbabwe vanzi nzombe vajaira kurima kwokunzi ari kungorima chibage zvii zvamungati varime munguva dzekuti vanenge vachidiridzira idzodzo
mukoma wangu makada kutarisa panguva ino tingati makore anenge gumi nyanoraudziradari tiri kuita inonzi importing maproduce ehorticulture back south africa nyika yesouth africa yasumukira zvakanyanya neye kuti tiriimport ati tarisei mbeva isinganisi yakaita seonyeni mwedzi yatadarika onyeni 1 ine chete yainge ichitengeswa dhola bhondi remuno muzimbabwe ngatiitei muri vebarima 1 hectare ine chete yeonyeni inokwanisa kumbudisira maonyeni anoraudzira from 800,000 to 1 million saka ngatiti akwanisa kutengesa half chete anenge aine mhiri yakatinakei saka ndinonyanya kukurudzira varimi vakawanda kuti instead of varime atleti matraditional crops ana chibage vanechiti ngavapinde muhorticulture asi kana waona kuti iwe une shungu yekurima ana chiita inonzi value addition chigaisa chibage chako waakutengesa uri hopfu izvozvi ukatengesa hopfu bhaketi rako rinokwanisa kubudisira matenkeji maviri aunongotengesa ne50 bond uchiwana mari yako iri nayo saka tiri kuti varimi kana wafunga kuti mari yakatisumukire tichienda horticulture kana wafunga kuenda atinoti macereal crops chiita value addition horticulture kwacho inokwanisa kuita value addition panguva isiri kuwanika mbeu dziya dziya kana kuti zvivo dziya dziya zvakaita sematomati nechi iwe unongova kwamadhirai uri kumatengesa
manga makateerera kunyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani yegreen farms vajosh zinzombe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc Tinotenda jonga nechirongwa chavatipa tichitarisira zvakare kuti uchangochitipa chirongwa chakadai nemusi wemugovera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vataura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kunge vakabatana nguva dzose asi mdc inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika muzvare mari mubayiwa mudzimai wemutevedzeri womutungamiri wenyika vaconstantine chivenga vasungwa zvakare nhasi vachibva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com ini ndini reichoto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina ntungamiri nkomo achikupai nhau dzendevele
sokuisika disenda